Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wechipiri chikumi 7 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Energy Regulatory Authority yozivisa nezvekukwira zvakare kwemutengo wepeturu nedhiziri zviri kutarisirwa kuti zvichapawo kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Mapurisa anoti ari kushushikana neuwandu hwevanhu vari kupondwa munyika sezvo mukati memazuva masere adarika vanhu gumi vapondwa. Vamwe vagari vekumasvingo vochema-chema nezvakaitwa nekanzuru yavo zvekupa chirongwa chemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa mari dzavo dzemitero kunyangwe vagari vasina mvura yakachena uye marara asiri kutakurwa. Iye ndiyo mimi misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Zimbabwe Energy Regulatory Authority yozivisa nezvekukwira zvekare kwemitengo wepeturu nedhiziri zviri kutarisirwa kuti zvichapawo kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Peturu yakakwidzwa kubva padhora rimwe chete nemasendi makumi matanhatu nemana ekuAmerica kana kuti $1.64 kusvika padhora rimwe chete nemakumi manomwe nematatu kana kuti $1.73. Dhiziri rakwidzwa kubva padhora rimwe chete nemasendi makumi manomwe nerimwe $1.71 kusvika padhora rimwe chete nemakumi manomwe nematanhatu kana kuti $1.76. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu wa Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Izvinoreva kuti tavakupinda munjodzi iya yekuti vanhu vakuzononga masvosve nemuromo. Nekuti zviri kuitika pane zvekuti tese tinoziva kuti nyaya yemafuta ekufambisa aya ndiyo inokwidza mitengo zvakanyanya.
Munga pamuenzaniso ipapo?
Pese pane business, pese pane munhu. Anofananga abatsirizwa nefiwa. Kana ichikwira saizvozvo, zvikureva kuti kana taakuzopiwa maprices, anonga asimuka nekuti mabusinesses anonga achida kuita recover macosts iwayo. Right? Ndosaka muri kuona kuti zuva nezuva mitengo iri kukwira. Mazuva matatu apfuraya, chingwa takachona chiri kuma 650 RTGS. Zuro takaona chakuda kusvika 1000. Zimbabwe ndola.
Chikonzero chei chinoita kuti mutengo wechingwa uratidze vanhu pamire nyaya dzezvoupfumidzi.
Inhawe kuti mukachitarisisa zvakanaka. Ndo chinopinda pa distribution yakasimba nekuti chinobikwa sekuti kumarondera. Cho distributewa kunosvika ku Victoria Falls. Panga pachanda fiwe ipapo. Saka chinosvika cha kwira mitengo zvisingaiti.
Izvi zvinorevei kuruzhinji rweZimbabwe muzvinafundo mugano.
Zvimwe chetezvo nevanhu vari kumabasa zvichatiomera zvakanyanya nekuti makombi achakwira, transport ichakwira, mari yekutambira vanhu iri kushaiwa basa zuva nezuva. Saka tasvika panguva yekuti taakuzotambura satamboona. Ende chanyanya kuipa nyaya ndechekuti zvinhu zviri kukwira kudai tichiri pakati pegore, mari yekunze kwenyika ichikubatika zviri nani. Tikazosvika kuna October 2022 kunosvika muna March 2023 tinongataka kudyana semakonzo chayo chayo.
Asi pane zvimwe zvaikwanisawo kuitwa here nehurumende muzvinafundo?
Ndinofunga kuti hurumende dai yakateerera. Inoda kukurudzirwa kuti ibvise mamwe mataxes akanyanya kuzara pamutengo wefuel yedu. 50% yemutengo wefuel per liter iri kuenda kuma taxes. Ndo saka mechiona kuti petrol yedu muno muZimbabwe inodhura kupfuura yekuZambia. Yeti yekuZambia inotopfuura nemuno. Yaifana kusvika kuZambia yakudhura kupfuura yeZimbabwe asi hazvina kudaro. Hurumende irikutsigirira panyaya dzemutengo yemafuta.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Reserve Bank of Zimbabwe yazivisa kuti pamusika wayo wemari yekunze kana kuti foreign currency auction dora rekuAmerica range rotengwa nemadhora mazana matatu nemakumi mana. Mapurisa anoti arikushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu varikupondwa munyika yose sezvo mukati memazuva manomwe kusvika nezuro vanhu gumi vainge vapondwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa Svondo Rapera vakataurawo nezvenyaya yekukwira kweuwandu hwevanhu varikupondwa munyika. Rimwe dunhu ratarisana nedambudziko iri ndere Mashonaland West zvikuru muchinoyi umo mapurisa arikuyambira vagari kuti vangwarire mhondi, mbavha nemakororo. Nunurai jena anotipanyaya inotevera.
Mugwaro kuvagari vemuchinoyi, mukuru wemapurisa pakamba yechemagamba Chief Inspector Samson Mugwidi vakurudzira vanhu kuti vasayanane nevavasingazive, vasatenge zvinhu zvinenge zvabiwa uye kuti vavhare magoni avo zvakanaka. Vakaenderera mberi vachiti vanhu havafanirwe kusiya motokari pamwe nedzimba dzisina kuvharwa zvakanaka uye kuti vasafambe usiku. Vakurudzirawo vanhu kuti vaombe makomiti ezvekuchengetedza ivo nemidziyo yavo kana kuti maneighborhood watch committees. Mumwe mugaro wemuchinoyi vaBenjamin Muchema vakambotorerwa mari nemakororo manheru vanotenda kuridzire mapurisa asi vanoti mapurisa hapana zvavari kuita kuchengetedza vagari vachiti mapurisa anozouya mhosva yaparwa kare. VaMuchema vanoti vakaomba gurupu ranababa padande mutande reWhatsApp muwadhi mavo rekuzivisana nezvevanhu vanenge vachingombeya munzvimbo yavo vasingazivikanwe.
Polisi haina zvairi kutiitira, saka takatoona kuti isusu sana baba tisu tine misha, tisu tine vana vari kupondwa nokuti polisi painozouya munhu anenge apondwa kare. Saka isusu takatoona kuti tizvichengetedze kutoita egrupu ravana baba.
Sachigaro weboka rinomirira vagari reChinoyi Resident Association kana kuchichira vaClifford Kupeko vanoti vakaita musangano nemapurisa vakavataurira kuti havasi kufara nekuti mapurisa ari kuwandira mumigwagwa pane kuti vafambe fambe munogara veruzhinji.
But takawirirana pameeting yatakaita tichivazivisa kuti no, tinoda mapatrols awande, mafoot patrols ngawande. Vakanga vambotaura vachiti hungu chichemo chavainacho ndeche motikari dzavo dzinove ishoma, but takakumbira kuti kana tikawana mafoot patrols ndo ari more effective. Vakataura zvekare vakataura manpower, tikanzwisisa manpower but tikoona ukafamba mumigwagwa ukatarisa maroadblocks avo unoona muna mapurisa anosvika 10 pa roadblock. Isusu tiri kuti aiwaka visai mapurisa ma roadblock. Roadblock inogona kumanwa nevanhu 2 or 3. Vamwe vese ngavawane kuvachipinda mukati umu kuchengetedza vanhu.
VaKupeko vakurudzira vagari kuti vaombe makomiti ema neighborhood watch senzira yekuzvidzivirira kumbavha nemakororo.
Saka iwo mapurisa kana akauya tichishanda nawo muneighborhood tichiwana mukana wokungotenderera navo tichifamba navo, ndinofunga kuti makororo anototiza nokuti izvozvo mukatarisa gororo rabatwa musi uno pambogwa vanotoroja muzare extension kutogara ipapa vachitoroja vachiita business iro six dzango chaya vatotanga kutoterrorize vanhu. Saka kuti vabatwe manje neighborhood watch iri very effective nokuti tip off inozo yatinozosvitsa kumapurisa manje nokuti tikangoona munhu ari suspicious atina ma-arresting powers pamwe tinotoita zvokutoti uyu munhu uyu apa madiku pasvikira pambapa apa nokuti vanhu vane vachizivana mukato.
Nyanzvi munyaya dzemagaro evanhu vaFelix Mbundi vanoti dambudziko iri kazhinji rinokonzerwa nenhamo yatekeshera munyika.
Chiri kutuma vanhu kuti vaite zvavari kuita izvi kutambudzika chaiko inhamo.
Asi vambundi vanowirirana navakupeko kuti mapurisa anofamba nguva dzemanheru mashoma zvichienzaniswa nenguva yakare.
Mapatrols apa ichokwadi kuti mapatrols aitaka kudzikira ende mapurisa acho zveshuwa vaakuwandira murodhi mumwe ende futi masikati acho tinotombovaona futi vane mabhasikoro vachichovha but tiunongoona kwavanenge vakananga ikokuye kumatsviri ekokuye ndokwavanenge vakananga ikokuye. Ya, ipapo pane dambudziko dai pagadziriswa.
Dambudziko reumhondi neugororo ratekeshera nenyika yose sekutaura kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumarinda anovigwa magamba eHiroseka apo vaiviga gamba Major General Retired Godfrey Chanakira Sondo Rapera.
I am however concerned about rising cases of armed robberies and ritual murders occurring in our country. I thus exhort stakeholders in the criminal justice to speed the deal with these emerging negative trends in our society.
Mukundiri kushushikana zvikuru nekukura kwehuwandu hwevanhu vari kutorera vanhu zvinhu zvavo vachishandisa zvombo zvinokuvadza pamwe nevari kuuraya zvine chekuita nemishonga. Ndinokurudzira vose vane chekuita nemutemo kuti vaongorore nyaya idzi.
Vakuru vemapurisa vaGodwin Matanga vakamboudza dare reparamende kuti bhajeti riri kupiwa mapurisa harikwane kuti vaite mabasa ose avanotarisirwa kuita. Mumwedzi wachivabvu mapurisa anoti vanhu vatatu vakapondwa muchinhoi, vamwe zana nevatatu vakatorerwa mari nezvinokosha zvavainge vanazvo mudunhu rose remashonaland west. Ndakamirira studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vagari vemudhorobha remasvingo vari kutosorana nekanzuru yavo iyo yavanoti iri kushandisa mari dzemitero yavo zvisiri izvo vachifadza zvematongerwe asi kuguta rakatarisana nematambudziko akaita sekushayikwa kwemvura yakachena pamwe nekutakurwa kwemarara. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vagari vanoti havasi kufara nemashoko akaburiswa mumusangano wekanzuru wekupera kwemwedzi wapera ekuti yakashandisa mari inopfuura zviuru mazana matatu emari yemunyika kana kuti $300,000 kuita musangano wokudya kwemasikati chete negurukota remasvingo vaEzra Chadzamira kana kuti interactive lunch. Kanzuri inotiwo yakabhadhara mari inosvika mazana maviri kana kuti $200 kuti itenge zvirongwa zveDSTV pachirongwa chemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa. Mumwe mugari wekurunyararo West vaFrancis Tangire vanoti mari yakabhadharwa chirongwa chaamai Mnangagwa yaigona kutenga marita edhiziri anogona kutakura marara kwemazuva akawanda sezvo kanzuri iri kutatarika kuita basa iri.
Zvinoitwa nekanzuro izvi hatinozvifarira nokuti ivo vanga vasingatori mari dzedu voenda kunobhadhara kana DSTV nekunoita zvekunosponza maofanzi ekuzhoko. Isu kunoku muno mumasvingo tine ofa kotiji dzetu vangadai vakabetsera asi ivo vanoita zvekunobetsera vavo vemapoliticians nechichi zvatinofara nazvo. Mari yavakatonodhoneta iyo dai vakatenga dhiziri rekuti vasenge marara ndoni vaigona kusenga marara kumazuva akatoti o vachingosenga malocation ose. Mari yavakanodhana mini mari yakawandisa zvotingadai yakatotibetsera pakawanda masuwa blockages dizi dai raingotengwa aitoshanda zvose izvozvo.
Vamwe vanoti uku kutambisa kwemari dzavo dzemitero idzo dzaifanira kushandiswa kuita mabasa ekuchenesa mvura iyo inonzi yakasvibiswa nemasuweji ari kudirwa murudzi rweshakashe rinodira mvura mudhamu remutirikwi iro rinopa guta rose mvura. Izvi zvakatsinirwawo nevanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Taxpayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magurupira.
Na uye atina kuita mdila shakanaka uye atisi kufara na ayo. Doa atiri kutima misplaced priorities kituwa ni kanso yedu. Tine matambuzi kwa kaya wanda ano tazisa na nene service delivery. Atino fungo tideari wawa prioritizer. Mambo tichene seramusha. Vre atiri kunuacha iyo. Haina kuchena. Azitonzo utawa kutora mari yaka wanda makunu une emari. Vachino faza ma politician. Aye wa sandiro donjura awo se kanzuru. Mari iu badaro ne wagari. Sandiro basa rayo asinde kuti mari idzoke ibatsirire ugaro wevanhu muno mumasvingo.
Meya weguta remasvingo vakole nemaboke vati zvirongwa izvi zvakaitwa kanzuri isati yaita zvisungo nekudaro mabharano wekanzuri ndiye anokwanisa kunyatsotsanangura.
Ya mukanasa kutarisa pama resolutions emeta yakauya for rectification. Ta rectification kureva kuti chinhu chine chakatoitwa before paitwa resolution. Maybe pane ma issues ari agent so you can conduct maybe town clerk anogona kupai information yakanasa kukwana.
Asi mabharano wekanzuru vaEdward Mukaratirwa vanga vasingadaire nhari yavo kana kupindura mubvunzo yatumirwa neStudio 7. Zvichakadaro vagari vemubhikita vari kupomerawo kanzuri yavo mhosva yekuita hore vachiti yakacherisa zvibhorani zvitatu nemari yakawandisa inosvika zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvemari yekuAmerica US$66,000 izvo zvaifanira kuita mari isingapfuuri zviuru zvitanhatu US$6,000. Mukuru musangano rinomirira vagari reBikita Residents and Ratepayers Association kana kuti Bira vaMati Mutengani vapomera kanzuri mhosva yekuita zvehori. Vati chibhorani chimwe chete chakacherwa nemari inopfuura zviuru zvipfumbamwe zvemadhora ekuAmerica nekambani yePorted Drilling Holdings. Vamutengani vati vanhuwo zvavo vakazviendera kukambani iyi kuti vacherere zvibhorani pamisha yavo vari kubhadhariswa mari isingapfuuri zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica.
Isu vagari veBikita tinoshungurudzika zvikuru nenyaya iri kutenderera yatiri kunzwa yebhi yakaitwa neBikita Rural District Council kuti vakacheresa zvibhorani zvitatu nemarenda 36,000. Izvo kusa pachena huri nokusavimbika kwekanzuri yedu kuti vanoshandisa mari yakadaro kuwanda kuchera zvibhorani zvishomanini. Zvatinoziva munhoroondo yeBikita zvibhorani zviri kucherwa muno same company iyoyo zviri around $2,000 and below. Izvozvo zviri kuitwa izvo zvotabudisa pachena huori nokusavimbika nemisuse of ratepayers money.
Vanoti izvi zvakabudawo mumaminitsi emusangano wekanzuri yeBikita zvikavarwadza sevagari avo vanotarisana nematambudziko akawanda kunyanya kutomeka kwemvura. Vagari vanoti dai pasina kuitwa hori mari yakashandiswa pazvibhorani zvitatu yaigona kuchera zvibhorani gumi nezvisere 18. Mukuru webasa mukanzuri reBikita vaPita Chibi vanga vasingadairi nhare yeStudio 7 kana kupindira mubvunzo yatavatumira. Asi sasvigaro wekanzuri yeBikita kanzura Benjamin Masakadze vati kucherwa kwezvibhorani kwakatambirwa nezvisungo zvekanzuru asi havana ruzivo yemitengo yekucherwa.
Yakucherwa chibhorani yakatoitwa ikapasiswa saka devolution saka ndinaunzwa kuti zvakamira sei kuiriya kwachoko zvikaenda kudza yani ndinaunzwa kuti tengesi yakamira sei because zvakaita makambani matatu akabvidha saka ndinaunzwa zvakamira sei.
Asi vanochera zvibhorani vaudzawo Studio 7 kuti kubhadhara kwemari dzekuchera zvibhorani kwakasiyana siyana mitengo pachitariswa kuti gomba rakacherwa rakadzika zvakadii mufambo nekuenda kunzvimbo uye mapombe anoshandiswa anenge ane mitengo yakasiyana zvikuru. Asi vagari vanoti makanzuru mumatunhu akawanda haakushandisa mari dzavo dziri pachena nekudaro mabasa haazofambi zvakanaka. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Sangano reUnited Nations nhasi racherechedza zuva reWorld Food Safety Day rinotungamirwa nemapazaro anoti reWorld Health Organization reWHO nereFood and Agriculture Organization FAO. Dingindira regore rino rinotaura nezvekuchengetedza kwechikafu nekuvandudzwa kweutano, safer food, better health. Sangano reHU rinoti munhu mumwe chete pavanhu gumi anorwara nechirwere chinokonzerwa nechikafu chinenge chisina kukodzera. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo kuti tinzwewo zviri kuitika muZimbabwe muzuva iri.
Chikafu kana chikashaitwa nemazvo chinogona kurwarisa. Izvi zvinosanganisira zvinhu zvakawanda. Chinotarisa nyaya yechikafu pachacho kuti chikaryiwa chinoryiwa chakawanda zvakadii. chikawandisa chinogona kusvika mumuviri wemunhu chokwanisa kumurwarisa. Totarisa zvenyaya kuti chikafu chatiri kudya chakaprepewa papi pakaita sei, chabikwa zvakadii. Tikasaitwa zvakanaka tinogona kurwarisa.
Ndotsvagawo kuti veruzhinji veZimbabwe vanozvinzwisisa here izvi.
Inini kuona kwangu pari zvinezvi, munyika mwedu muno muZimbabwe needucation irimo yakatekeshera pese pese, vanhu vedu vava kuunderstanda, vanhu vedu vava kunzwisisa, vava kutoziva kuti even vari kumamisha, even vasina kunyanya kuenda mberi nedzidzo, asi vane kakuunderstanda nekuti munhu wese ane akaenda kuchikoro. Isusu tinoona kuti kuprimary kuya kunotodzidzwa kuti unofanira kuita sei wechimuka, unofanira kudya chii, chii chinozi world balancing diet, zvinhu zvitori mumacurriculum zviri kudzidzwa. And vana ivavo even vaine vabereki vana kuenda kuchikoro, pavanodzoka vanosvika vachiudzana vabereki tinofanira kuita sei. Zvekuti ukatobvunza munhu wese muno muZimbabwe, vazhinji yetingati namba huru vanoti zvaunderstanda kuti chinozi world balancing diet chii, kuti kana uchidyasadza panodiwa marabheji, panodiwa kanyama pano nepano, panodiwawo bhinzi pano nepano, zvichizotipa chii mumiri dzedu. Saka ndiri kuona kuti vanhu vanozviunderstanda, asi chiri kuitika ndechekuti dambudziko ratosangana naro kushayiwa kutadza kuzviwana zvinodiwa zvacho, kuti muriwo uchabikwa unofanira kuiswa tumafuta, bhati woshaya mafuta acho, tifanira kuzvipawo nyama kana pano nepano, woshayiwa nyama yacho. Vanhu vanozviziva kuti tofanira kumwa mvura yakachena, asi kumwa contaminated water, bhati woshayiwa mvura yacho yakachena.
Ndopedzisirawo ndichitsvaga kuti zvamungakurudzire veruzhinji ndezvipi mukucherechedza utano hwavo kuburikidza nechikafu chavanodya.
Tinoda kukurudzira veruzhinji kuti chikafu hongu chakanaka, asi ini ndikananotarisa pari zvinezvi nenguva yatakurarama, tine mapako maviri, tine vanhu vanowana stereki zvakawanda, vari kudya kudya kusina mwero, vari kudya chikafu zvisina mwero zvekuti vanopedzisira vaakurwara nekutya, vanopedzisira vasimba zvisizvo, vosimba vasina maactivities, vasina maexercise avari kuita, vopedzisira vanana diabetes mellitus, vopedzisira vane zvimwe zvirwere zvemwoyo, zvirwere zvinokonzereswa nefat nemafuta anonga awanda mumiri medu.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaInoti Dongo vanga vari paruanhare vari kuHarare neStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa ekuEthiopia anonzi akasunga vatori venhau 10 nevapfumbamwe mumwedzi wadarika, uye vari kuvachengeta muchirongo pasina kuvapomera mhosva. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti mapurisa ari kumbunyikidza kodzero dzevatori venhau nechinangwa chekuti vasanyore zviri kuitika muhondo pakati pehurumende nevakapandukira vari mudunhu reTigray. Ethiopian Human Rights Commission inoti vatori venhau ava vari kungopomerwa mhosva dzakasiyana-siyana, asi hapana ari kuendeswa kudare kuti dzitongwe zvinotarisirwa nemutemo. Rimwe gweta riri kumiririra vatori venhau ava risina kuda kudomwa nezita rinoti vatori venhau vanofungidzirwa kuti havatsigiri mutungamiri wehurumende yenyika iyi vaAbiy Ahmed vari kusungwa. Asi mapurisa anoti ari kusunga vatori venhau vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika iyi. Mitengo yezvinhu zvakawanda zvinoshandiswa zuva nezuva munyika iri kuramba ichita chamuramba mhuru kukwira. Sezvakaonekwa mukupera kwesvondo apo chingwa chakakwidzwa mitengo yakasiyana-siyana kusvika kumadhora emunyika mazana mapfumbamwe nemakumi mana nemapfumbamwe, kana kuti $949 RTGS parofu. Izvi zviri kuuya panguva iyo nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Steve Hank vepajob Johns Hopkins University vazivisa svondo rapera kuti Zimbabwe ndiyo yave neinflation iri pamusoro penyika dzose nezvikamu zvakakura. tinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 neva nenyanzvi dzezveupfumi.
Mutungamiri wesangano rinomirira vanobika chingwa reNational Bakers Association of Zimbabwe vaDennis Wala vakaudza Studio 7 mukupera kwesvondo kuti vakakwidza mutengo wechingwa nekuda kwezviri kuitika muupfumi hwenyika uye kukwirawo kwezvinoshandiswa mukugadzirisa chingwa.
Major supplier wedu weflour akatokwidza mutengo weflour ne about 40%. Saka kana mukatarisa pane zvakadaiwo kuti mamembers edu aramba achibika ka vasingakwidziwo mutengo zvinenge zvaakunetsa kuti iwo vakwanise kuzonotenga imwe flour toaramba achigadzira.
Vachinyora svondo rapera, muzvinafundo Hank vakaita inflation yeZimbabwe pazvikamu mazana maviri nemakumi masere nezvishanu kubva muzana kana kuti 285% pamusoro penyika dzakaita seVenezuela, kunyange hazvo Zimstat yakaita inflation yemunyika pazvikamu zana nemakumi matatu nechimwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 131.7%. Ko, dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinowirirana nemafigiri amuzvinafundo Hank here? Muzvinafundo Eliott Masocha vanoti
chingangova chokwadi kuti kukwira kwezvinhu muZimbabwe kwanyanyisa chaizvo kudarika nyika dzose dzapasi rose dzinosanganisira Venezuela yaimbova pamusoro kuti inenge yapindirwa neZimbabwe, nokuti tikatarisa zvinhu muzvitoro zviri kukwira misi nenguva.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaprosper Chitambara vesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti pane nzira dzakawanda dzekupima nadzo inflation, vachiti nekuda kwaizvozvo havazivi kuti nzira ipi yakashandiswa namuzvinafundo Hank kuti vazoisa Zimbabwe pamusoro penyika dzose.
Chekutanga chakakosha kuti tijekese ndechekuti pane nzira dzakawanda kana kuti hatingati mamethodology o mamethodi akawanda ekumezha nawo inflation muZimbabwe. Sangano reZimbabwe National Statistics Agency rinoshandisa inonzi Consumer Price Index, iri based on kana kuti iri derived from yavanoti consumer basket. Dambudziko riripo rari rekuti mafiga edu inflation official figures anongotarisa kukwira kwezvinhu muformal economy, hatiudzi zvikuitika muinformal economy kana kuti munonformal economy. Sezvamunoziva economy yedu muZimbabwe ya highly informal kana kuti highly informalized.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kunyange hazvo inflation yakakwira munyika, vanopesana nemaonero ekuti zvingasvitsa kuisa Zimbabwe pachinhanho chepamusorosoro pasi rose.
Semaonero angu handiona hangu kuti vaSteve Henke vapare zvino mafigures avo ane chokwadi. Ichokwadi kuti inflation yedu yakakwira, asi kuti titi Zimbabwe ndo yapamusoro takatarisa pasi rose handisati ndaona kuti zvingadaro.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari Joyce Ngwenya vanotivo havabvumirani namuzvinafundo Hank pakuti inflation munyika yakakwira kudarika nyika dzepasi rose, asi vanoti
ichokwadi kana Professor Steve Hank vachitivo mutengo wemari wakwira kana ukoshi wemari wadzika, asi kuti titi pasi rese aiwa handingabvumiri navo profesa, nokuti munoziva kuti kune dzimwe nyika dziri muhondo kuya dzimwe nyika dzinoutongi husina kutsarukana dzakatodarika Zimbabwe nyika dzeSouth America. Saka ini handibvumiri navo kuti yakakurira kudarika nyika dzese, asi chandinobvumirira navo ndechekuti kana mitengo yezvinhu ichiteedzana nemari yekuzhe, mari yemuno inoshaudzamu.
Vaimbove mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanotiwo muzvinafundo Hank munhu anozivikanwa nekupikisana nezvinhu zvakawanda.
Uyu hake munhu ari controversial Steve Hank, munhu ari controversial maitiro ake ekuti awane inflation namakalkulator avo painvest pavo zvakasiyana nezvinoitwa nestandard repasi rose. Iye anenge achiti hurumende ngairege kuchengetedza kana kucontrola economy, inofanira kungora paita zvaino. Hakuna pasi rose zvaro risingakontroli economy yaro.
Saka matambudziko aya angapedzwa sei? Muzvinafundo Masocha vanoti nyika inokwanisa kubuda chete kana ive kukwanisa kugadzira zvigadzirwa zvayo zvichitengeswa munyika.
Nzira imwe yandingakurudzira vanhu kuti vazvibudise
munyadzo kukura kwezvinhu kuona kuti vakwanisa kuzvigadzirira zvinhu zvavo tikakwanisa kugadzira zvinhu zvedu muZimbabwe totenga futi zvinhu zvacho zvino muZimbabwe bai Zimbabwe iyei
kutambira kana kuramba kutambira zvakaburiswa namuzvinafundo Hank matambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu acharamba arimo munyika kusvika pawanikwa nzira dzichaburisa nyika kubva matope mairi mune zveupfumi ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC ndini Jonga Kandemiri.
Naiyo inyaya tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 7 kuNhlangula 2022 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, uhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lukhuphule intengo yepetrolo isuka ku-$1.68 ya ku-$1.73 ilitha ngalinye.
Na njengabagatsha lwemfulaka elibona ezempilakahle sakusifuna ukuthi abantu bedle ukudla okusifa okungelangosi okuyabanika amandla okuyabanika impilo yokuthi lakusasa ababe ngakwanisa ukuzisebenzela abengabantu abakhula kuhle okuyabe kuyi-natural form ama-organic foods.
Namhlanje inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association ithakazelela usuku olwe-World Food Safety Day ngaphansi kwendikimba ethi Safer Food, Better Health.
Kumele izindlu lezakhiwo zonke lemfuno zabantu kwakhiwe abantu bengakadudulwa basuswe lapho akade behlala khona besiya kwenye indawo. Akasingeze sachaya umbululu khathesi. Kudokument eyemaster plan kayikaphumi ukuthi ibonakale.
Inhlanganiso ezizimeleyo sithi zizakhulumisana lohulumende zimkhuthaze ukuthi aveze ugwalo lwemaster plan oluchasisa ukuthi uzaqhuba njani uhlelo lokuhlalisa kutsha abantu abazadudulwa ebhinga sokusakhiwa idamu legwayi Changana. Intengo yamafutha ezimota isikhuphukile njalo kusukela namuhla. Uhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lukhuphule intengo yepetrolo isuka kudola lemelika elilodwa elilamasenti angamachumi phose ayisikhombisa i-$1.68 yaya ku-$1.73 ilitha ngalinye. Ngedola leZimbabwe kusho ukuthi iqonge isuka ku-$481 yaya ku-$539. Ilitha ye-diesel yona ikhwele isuka kudola lemelika elilodwa elilamasenti angamachumi edlula kancane ayisikhombisa i-US $1.74 ya ku-$1.76. Ngemali yeZimbabwe i-diesel ikhuphukeke isuka ku-$499 ya ku-$550. Kusenjalo, idola leZimbabwe liqhubeke lilahlekelwa luhlonzi njalo emkhambo kahulumende we-foreign exchange auction namuhla. I-Reserve Bank of Zimbabwe yazise ukuthi idola lemelika elilodwa selithengwa ngamadola aseZimbabwe angamakhulu amathathu alamachumi amabili lanhlanu, i-$325. Ngeviki edluleyo, idola lemelika belithengwa nge-$308. Ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kusho ukuthi intengo yempahla layo izaqhubeka ikhuphuka. Namhlanje inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association izina ithakazelela usuku lweWorld Food Safety Day ngaphansi kwendikimba ethi Safer Food, Better Health. Abezempilakahle bathatha leli thuba ukukhuthaza uzulu ngokugcina kuhle ukudla kanye lokudla kukusimo esiqondileyo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngomnyaka ka-2018 inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations yabeka usuku lwe-World Food Safety Day. Injongo yosuku lolu kuyikulimukisa uzulu ngendlela eziqondileyo ezokuphathwa kuhle kokudla okuvikela ukumemetheka kwemikhuhlane. Umnumzana Ivindosi Ziba, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezina esibhedlela sempilo, ukhuluma ngosuku lwe-World Food Safety Day.
Ngakhulela ngaleli pulaza liqakathekisa kakhulu ngoba yilo elibambi ikonke ngakuma sikhuluma ngento zempilakahle. Thina njengabadaliso lempilakahle elibona ngezempilakahle sabe sifuna ukuthi abantu bedle ukudla okusafe okungelangozi, so that ukuthi ukudla kube yikudla okuyabanika amandla, okuyabanika impilo yokuthi lakusasa ababe ngakwanisa ukuzisebenzela, abengabantu ababekhula kuhle. Okuyabo kuyi-natural form, ama-organic foods. Okuyabo kungela ama-processes amaningi. Because the industrialized or factory manufactured foods lawa, kwesinye isikhathi ayakhitshwa ezinye izinto eziqakathekileyo ezokuthi uma umuntu sesidla kasatholi ama-benefits okudla kwakhona.
Umnumzana David Sithole, omunye wabongi, uthi kuqakathekile ukuthi umuntu ananzelele ukuhlanzeka kokudla kwakhe akudlayo.
Umuntu yilokho akudlayo, ngakho kufanele nanzelele ikakhulu lapha abantu nxa silungisa okokudla ukuthi izandla zethu siyabe sizigezile, ngoba isikhathi esiningi ukudla sikubamba ngezandla. Ingcekeza eyabe ingabi khona isezandleni ilakho ukuthi ingene ekudleni. Abantu sebegcina besitholakala besiba lezihudo esigcina sithi yi-food poisoning okuyabe kuvele ezandleni zethu. Ngakho kuqakathekile ukuthi ukudla kwethu sikubambayo izikhathi zonke sikubambe ngezandla ezihlanzekileyo, singalethi kumbe singafaki imikhuhlane ekudleni kwethu okungagcina kusiphazamisa impilakahle.
Umnumzana Sithole uqhubeke egcizelela ukuthi lapha abezitolo zokudla kumele baqhashe abantu abahloliweyo imikhuhlane ukuthi babambe ukudla.
Kuqakathekile ukuthi laba abasebenza ngokudla behlolwe kuqala, bebe lokuthiwa yi-food handlers license. Yikho siqakathekisa ukuthi wonke umuntu osebenzayo kumbole esitolo ebone ukuthi abasebenza lapha esitolo balama-food handlers license. I-food handlers license yiyo etshengisela ukuthi umuntu uhloliwe wabonakala ukuthi kalamkhuhlane efana labo-TB kumbe i-hepatitis B elakho ukuthi ithelelwane kalula phakathi kwabantu, njalo ilakho ukuthi ihambe ngokudla khonapho nxa umuntu elungisela abantu ukudla.
Unkosikazi Wendy Mlalazi, umhlali wakoBulawayo, ukhuluma ngokuqakatheka kokuhlanzeka kokudla.
Siyake sibone abantu belahlekelwa yimpilo ngokudla abaye bekudlile, ikakhulu ekumbuthano yabantu abaningi lapho ukudla kuyabe sokucontaminated, sokupoisoned. Ngibona ngani kuqakathekile ukuthi abantu abethu bahle bafundiswe ezikolo khona ngale nge-food safety ukwenza ukuthi uhlanzeka kuhle ube yingxenye yethu. Njalo besifisa ukuthi usuku lolu lunanzwe ngendlela yokuthi wonke umuntu uzabe elolwazi ngosuku lolu, ngoba khathesi namhlanje kunje balutshwana abantu abayaziyo ukuthi namhla yi-World Food Safety Day.
Inhlanganiso ye-Food Agriculture Organization, FAO, isebenza ndawonye lohulumende weZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2021 kuze kufike inyanga kaMabasa lonyaka, ibisifundise abantu abahlolayo ukudla abedlula amakhulu amathathu i-311, abanye balabo basemakolijini anjengeBulawayo Polytechnic. UDokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uchaze ukuba ukudla yintinyeko kuye wonke umuntu, njalo kuyenelisa ukuthi kumemethekise imikhuhlane eminye engadala ukulahlekelwa yimpilo. Uchaze ukuba indlela ukudla okulungiswa ngayo, okugcinwa ngayo kanye lokupheka ukudla kulengozi yokuthi kungangcola kulethe imikhuhlane. Wengeze ngokuthi abantu abaphatha ukudla kufanele kufanele balandele zonke iziqondiso ezifakiweyo ukuze kwehliswe ukungcoliswa kokudla. Kugcizelele ngokuthi imilayo evela kwezempilakahle akumelanga yeyiswe ngoba impilo zikaZulu zingafakwa engozini. Ngimele Studio 7 wakoBulawayo, nginguBathabile Masuku.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zizakhulumisana lohulumende zimkhuthaze ukuthi aveze ugwalo lwemaster plan oluchasisa ukuthi uzaqhuba njani uhlelo lokuhlalisa kutsha abantu abazadudulwa eBhinga sokusakhiwa idamu leGwayichangane elikhangelelwe ukulethela izigaba zeMathebeleland amanzi eneleyo. Uhulumende uthi uzakwakhela izakhamizi lezi ezedlula amakhulu ayisikhombisa izindlu zakulezi insuku njalo uzaxoxisana lazo ngendlela ezifuna uhlelo lokuhlaliswa kutsha kwazo luqhutshwe ngalo. Umnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMathebeleland Human Rights Institute, uthi akulabo fakazi bokuthi ngempela uhulumende uzahlalisa kutsha abantu ngoba kungenzakala ukuthi kube lenkohlakalo kulolu hlelo. Inhlanganiso yakhe yamanyana lezinye ezizimeleyo ezilitshumi lasithupha ezemaswingo eManicaland, eMathebeleland leMashonaland zalobela uhulumende ukuthi alandele limithetho engakasusi abantu ezigabeni zonke zelizwe lapho kuyabe kuqhutshwa inhlelo ezehlukeneyo. Inhlanganiso lezi zithi kufanele uhulumende alandele isekelo sombuso selizwe kanye lemithetho yabekwa ngumanyano we-United Nations nxa iqhuba lolu hlelo. Okuningi ngalolu daba sekuzweni kungxoxo esiqhubela umnumzana Maphosa.
Indlela esiqale ngayo lumkhankaso njengeMathebeleland Institute for Human Rights siqale ngokuya ezakhamizini ezithintekayo ngalolu daba, saxoxisana lazo zasitshela ezikufunayo, lathi babekela ukuthi umthetho uthini, okungumthetho welizwe, umthetho we-African Union, lo mthetho wamazwe omhlaba wonke, i-United Nations. Basebesitsho ukuthi sincedisane ukuthi sifuqe kwenziwe ngomthetho. Njengoba besike satsho esikukhanyeleleyo, kuyimfuno yezakhamizi njalo eziphathekayo kulolu daba. Impendulo kumbe ngathi indlela uhulumende athi ufuna ukubamba ngayo lindaba, nxa kuyikuthi uza kuma ezwini lakhe uhulumende ayibambe ngendlela abeka ngayo, kungaba yinto encomekayo. Ngoba i-master plan, i-relocation master plan kumele ibe khona, njalo futhi kumele iyenziwe kumbe isetshenzwe kugoqela bona labo abaphathekayo kulolu daba. Kodwa ngaphandle kwazakhamizi ezizasuswa, uhulumende kavule futhi avumele lathi inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi sincedisane laye ekuthini li-master plan ikhanyelwe ukusetshenzwa kwayo. Okwesibili, kuvele kuyikho okufaneleyo ukuthi kumele izindlu lezakhiwo zonke lemfuno zabantu kwakhiwe abantu bengakadudulwa basuswe lapho akade behlala khona besiya kwenye indawo. Kodwa kasingeze sachaya umbululu khathesi, ngoba la kusesengamazwi aphuma emsakazweni, udokument eyemaster plan kayikaphumi ukuthi ibonakale. Ngoba kumele kube logwalo olusemthethweni oluphumayo eliyo le master plan, yiyo esingaqala ukukhuluma sisukela kiyo. Okwesibili njalo sikhangelele ukuthi sibone ukuthi uhulumende uza bamba njani udaba oluhluphe eZimbabwe, udaba lwe-corruption, ubugwelegwele esibubona bugcwele kuma projects anjengala lapho kulezinto ezenzakala khona zisenzela izulu. Ngoba khathesi singaphanga sitshaya umbululu kanti sesitshayela umbululu enye njalo i-corruption. Nxa kuyukuthi uhulumende uzimisele ukusebenza lindaba ngokumgceke kungela corruption, yikho sithi thina kaveze phela avumele lathi njengezinhlanganiso ezizimele zodwa sibuye simonithe indlela okuzasetshenzwa ngayo. Thina esizakwenza-ke njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights yikuthi sizasondela futhi njalo kuhulumende simtsho ukuthi sikubonila kutshoyo, sicela kasiphe umgomo ukuthi sisondele eduze kwakhe, sibe lilihlo elincedisana lozulu ukubona ukuthi indaba ze-procurement, eze-tendering, lakho konke okuzenziwa kusakhiwa kwenziwe kuhle, kwenziwe nge-standard esiyiso esingasoze siphambanise impilo kahle kaZulu, njalo imali isebenze ngendlela eyiyo, akubanga khona ubugwelegwele.
Lo mnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMathebeleland Human Rights Institute, Wabekoxa ecingweni le Studio 7 ekwavulawayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi livinjwe ukuqhuba umhlangano walo ukukhankasela ukhetho ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF esigabeni sakoMangubo ePlumtree kuTange. Leli bandla lithi abasekeli be-ZANU-PF laba bebekhokhelwa ngukhansela wendawo ehamba labalwa impi yenkululeko. Isiphathamandla se-CCC esigabeni uMnumzana Mduduzi Chuma usichasisela okuningi ngalolu daba.
Besilo mhlangano khonapho ngesonto kuMangubo ebesifisa ukuthi sikhulumisane lezakhamizi ngebandla elisha ele Citizens Coalition for Change. Izakhamizi bezilo mhlangano wazo ezivillage zasesifisa ukuthi sizathola ithuba sikhulumisane lazo. Sithe salindele ukuthi sikhulumisane lezakhamizi kwafika ukansila owe ward 12 uFidzani nama veterans ambalwa nje engibonile omunye ngubaba kuthiwa nguHanani ogochomba ngiyamazi. Kusanjalo bafike ba chayisisa umhlangano lowo bengafuni ukuthi sikhulumisane lezakhamizi. Betsho ukuthi ibandla le-CCC abalifuni ukuthi likhulumisane lezakhamizi kule ndawo. Okuyinto engasiphathanga kuhle njalo engazange iphatha kahle izakhamizi.
Ngaphandle kwaKoMangubo ukukhona yini kwezinye indawo khona ngapho eBulilima West ongathi selihlangane lodubo olufanayo?
Sasinanzelele ukuthi ibandla le-ZANU-PF ikakhulu esigabeni saseBulilima lithanda ukuthi lisebenze ngodlakela kakhulu. Owaqala sithethile rally yethu kwaMadlambuthi ube ukusiza khona umongameli wethu ubaba uNelson Chamisa. UMP wesigaba wathumela imoto yakhe Fortuna ebe labantu ZANU-PF abafisile ukuthi bezophambanisa umhlangano wethu. Ngisho kwasekungenela abantu bomthetho babakhuza. Njalo sananzelela ukuthi emalangeni ambalwa esigabeni saseMpoyi khona lapho kuwa 12 futhi kulo baba olilunga le-ZANU-PF abambiza ukuthi ngumatshonisa othusele omama bebandla le-CCC esho ukuthi mabe lokho behamba beqhubekela phambili bechumayela ivangeli le-CCC baza kucashiswa kumbe bashiselwe ezindlini zabo. Le yinto esihambileyo nje sazama ukuthi sikhulumisane lo-senior sobhuku wakhe wasesethi uzamkhuza. So ngamafitshane simbona ngathi i-ZANU-PF ayifuni ukuthi abantu bezwe omunye umbono kumbe bezwe imboni yahlukile evela kwamanye amabandla. Iyazama ukuthi ivimbele amathuba wonke ukuthi singangeni sikhankase ebantwini. Laba basethuselayo akulanto abazayenza ngenxa yokuthi umthetho yasevumela. Bayenzela nje ukuthi abantu bayethuke bangabuyi bazokuzwa esikuphetheyo esikumumetheyo. Ngenxa yokuthi i-ZANU-PF isiyehlulekile ayisafuni ukuthi abantu bezwe enye imboni yehlukile. Ngakho ke bantu bakithi phakamani wozanini emhlanganweni ne-CCC lizokuzwa okutsha njalo kuhle esikuphetheyo bantu beZimbabwe.
Mnumzana Mduduzi Chuma webandla le-Citizens Coalition for Change eBulilima West emangweni we-Plumtree. Untungameli inkomo exoxe njalo lomeli walindawo ePhalamende olilunga le-ZANU-PF Mnumzana Dingumuzi Phuthi yena othi akuqondanga okukhulunywa yi-CCC.
Akula nto enjalo eyayizakalayo kuMangubo. Ngangingekho mina njengo-MP wendawo yeBulilima West. Kodwa engikwaziyo yikuthi lapho befike befuna ukwenza umhlangano abebadlalelo, bafica ukhansela evele elomhlangano engangimthume wona okuthi ayekhulumisana labantu bakuMangubo mayelana lehholu yakoHingwe eye-Ward 12 esiyakhayo engayinikeza impahla zokwakha ezikwanayo. Uthe efika khonapho esakhuluma labantu, kwabuya ke labo bantu bebadlalelo bezozama ukuthi babe yingxenye yomhlangano lowo. Bathe bezame ukwenza njalo yena ukhansela wabecela ukuthi njengoba besivele silomhlangano wewadi, bekungathini ukuthi siqedise lowo lisidedele andubana thina sithi singaqeda liqaliseke owenu. Kwatshengisa ukuthi engxenye imihlangano yabo akayibhukhi emapoliseni njengokudingwa ngumthetho lo lesekelo sombuso. Babe befuna ukuthola abantu bevele bebuthanisiwe. Bathe umhlangano lo uphela bona bazama ukuthi babe labantu, kwakhanya abantu sebechitheka. Babe besitika le nkulumo yokuthi ukhansela nguye otshele abantu ukuthi bachitheke. Kodwa ngizathanda ukukubekisa ukuthi ukhansela kazange akwenze lokho. Okusuka kuzithi ubuhlungu nkomo yokuthi bambhejela bathi, ngoba wena siyakwazi ukuthi uzangenisa imihlangano lakho kwenye indawo efana leGwambuzi, iza kusekela khona leso kuyitshengise isibono seYehova. Ngibonanga zathi isikhathi sokubambana lokumanyana lokudinga ukuthi aluba sifuna ukukhankasa sikhankaseni ngokuthula langokucela abantu bakithi ukuthi bengabi lokuzondana.
Vathi njalo abe-Triple C baba Phuthi, wena njengomeli wesigaba mathupha uke wathumela abasekeli bezanu PF ukuthi bayephambanisa umhlangano oqhutshelwe ngubaba uChamisa kumadlambuzi kumaviki asanda kwehlula.
Ah, Nkomo, kunoma kanda ziyekwe, kodwa engizama ukuthi ngikutsho lapha ukuthi number one, okwakuqala, ngangizathumela abantu njani kulokuthi ngibe khona nxa kwakumele ngibe khona. Okwakuqala, abantu bethu kuthi njengomnikazi wesigaba okwazi yonke into eyenzakalayo ngikhona kumbe ngingekho, bayenza umhlangano wabo osemthethweni owawubhukhwe emapholiseni. Akula problem abayenzayo ngokuhambisana lo mthetho mayelana lokwenza umhlangano wabo. Akula sici esaba khona. Ngizwa ukuthi umhlangano wabo waba muhle kakhulu.
Lo mnumzana Dingumuzi Phuthi, umeli webulilima West edalele parlamente, njalo engowebandla lezanu PF. Live talk namhlanje kuhlelo lwabasakhulayo le The Connection. Sixoxa labenhlanganiso ezizimeleyo ngemizamo yabo yokukhuthaza ontanga ukuthi bebhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Aqhubeka esiza amazwi enduduzo kumndeni wakwaMagayisa evelela kwabenhlangothi ezijiyeneyo zempilo ngemva kokubhobha kuka-Alex Magayisa obeyisikhwicamfundo efundisa ekolishini lamagqwetha ele-Kent University njalo owake waba ngomunye wabacebisi wenhloko kahulumente uMoyi uMnumzana Morgan Tsvangirai ngesikhathi sikahulumente womanyano. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Dr. Alex Tawanda Magayisa ubesele minyaka engamachumi amane lasithupha 46 yokuzalwa ngesikhathi ebhubha ngemva kokukhulelwa yisifo senhliziyo. Ubikwa waqala ukufundisa eKent Law School ngomnyaka ka-2007 njalo wayefundisa izifundo ezigoqela imithetho enjenge-public law, company law kanye le-contract law. Asebenza labo kanye labafundi bakhe esikolweni lesi labo bethule owabo umbiko wenduduzo. Bachaza uDr. Magayisa njengomuntu owayelesiphiwo kwezokufundisa ezemithetho. Abenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi abafundisa emaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, labo bethule owabo umbiko wenduduzo bechaza uMoyi njengomuntu obeyisibonelo esihle sabalwela ilungelo loluntu engumholi njalo eyingqungquthela yalesi sikhathi esiphila kiso. Isikhulumeli se-ARTUZ uMnumzana Themba kuye Moyo uthi ukubhubha kukaDr. Magayisa kubafice bengalindele.
UMagayisa asimkhangelelanga thina njenge-politician nje kodwa simkhangela njengomunye wabantu akade bezinikele njalo bezi iqinise kakhulu ekulelweni ilungelo lezi sebenzi. Nxa sikhangela indlela abekhululeke ngayo ukukhuluma ngokuphathwa kubi kwezisebenzi, ukubeka mgceke okungahambi kuhle ngokwamalungelo ezisebenzi, sithithina njengabantu benyama akukho esingakwenza ngentando kaMdali.
Njengabe ARTUZ, uMoyo uthi bezoqhubekisela phambili imisebenzi emihle uDr. Magayisa akade eqhuba wayichiyela endleleni.
Esethemba ukuthi thina esiseleyo, ikakhulu thina njenge-ARTUZ, sokusinikeza umlando omkhulu ukuthi abanye babalweli bamalungelo ezisebenzi nxa besichiya kanje tina njenge atuzi soku mele sile kakuru ukuze laba lele kona balale ngokuthula.
Kwagcizelelwa langumkhokheli wale nhlanganiso umnumzana Obed Masaraure, yena olandise ngeminye yemisebenzi ka Dr. Magayisa.
He left us the 2013 constitution. We are all aware that wasichela isicelo sombuso sika 2013 siyazi ukuthi waphatheka kakhulu ekulotsweni kwaso. So nesla ma bill of rights ngoba into enze ukuthi izisebenzi lazo ezidlawa amalungelo azo amunye ethekiso. Siyazi sonke ukuba waphatheka kakhulu endabeni zokuqeda ungathembakali corruption indlela ayeveza ngayo imisebenzi emibi kuhlelo lwabalimi le farm mechanization program.
Umnumzana Amon Maseko wakoBulawayo laye ngomunye oyincomayo imisebenzi ka Dr. Magayisa.
Yena wesifaka eqinisweni ukuthi uzathiwani ngalokho obengakudingi lokho obengumuntu vele owaziwa kakhulu elelo amalungelo ama rights abantu abancindezelweyo.
UMaseko uchaze njalo uMagayisa njengendoda emadodeni.
Ubelibeka iqiniso engayesabi ukuzathwani ube indoda elesibindi kwesinye isikhathi abe yintatheli indaba ayibeke abhale asebenzise italente alalo elokubhala.
Okusekelwe ngumnumzana Rafael Mabena wakoBulawayo laye ochaze ukubhubha kuka Dr. Magayisa njengokulahlekelwa okukhulu kaZulu.
Ubaba Magayisa ubengumuntu omela amalungelo abantu jikelele. Sikulahlekelwe kakhulu kakhulu ngoba ubemela sibili abantu ekhuluma izinto ezifunwa ngamatitshala engesabi engafihli umphini. Namhlanje asekho, asazi ke uba ngubani uzasivala leso sikhala. Sithi makalale ngoxolo ubaba Magayisa.
Ukhangelelwe ukubekwa kwele Zimbabwe uDr. Magayisa yena obesebenza eSengilande. Isikhulumeli sabemuli yakoMagayisa ngapha ekhaya eZimbabwe unkosazana Esther Magayisa yena othe yikhona bezokwethula umbiko phezu kohlelo lokubekwa kwakhe esithi bakhangelele ukukwenza lokho kusasa ngolwesithathu. Ngimbele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Yabo ke inzwisa ke yemculo othi imali yeqolo singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Uhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lukhuphule intengo yepetulo isuka ku-$1.68 yaya ku-$1.73 ilitha ngayinye. Lokhu kukhangelelwe ukukhweza njalo intengo yempahla elizweni. Namhlanje inhlanganiso yabongi Nurses Association izina ithakazelela usuku lwe World Food Safety Day. Olivalelisayo Yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibane njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.